Vachitaura nhasi pakuvigwa kwenhengo yeNational Council uye vari nhengo yeparamende yekuwadzana, amai Miriam Mushai vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvuma kutaurirana navo kuti zvinhu zvinake munyika.
Hachati kana kutaurira nekuti uya kunotionesani nyika zvanza zvinogezana. Chirimbi ndomupimbira kumuri mwe chete, harifambiri sina chimwe.
Vachamisa vatiwo mapurisa, masoja nevasori vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo. Vati kana vakapinda mukutonga, hurumende yavo ichaona kuti mapazi ehurumende aya apiwa mari dzinoita kuti vashande vasingaite huori.
Kuti vanomiririra vanhu nemutemo nenyika, havafani kumiririra bato. Ipapo hapana kana bato rinonzi MDC kana ZANU. Saka ndopatinenge tiri chinja maitiro ekumanikidza kumwisa mapurisa edu poizeni yebato. Toda kuti mupurisa ave wenyika kwete webato, ave wemutemo kwete wekuverengera tiriote. Saka ndinotenda mapurisa ari pano kuti vari kuzvinzwira nenzeve dzavo.
Mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vatidai pasina kutadza kutonga kwavamunangagwa, amai Mushai vangadai vakarapwa zvakanaka, pamwe vangadai vasina kufa.
Rufu rwamai Mushai rwatirwadza nekuti vanga vari mwana mudiki enda vanomborwara. Saka munhu adzupurwa tisingazvifungire. Asi kurwara kwavaita mazuva mashomanene iwayaya torwadziwa nekuti datanga tine zvipatara zvizvinu. If we had the proper health delivery system, vangadai vasina kufa, vangadai vari vapenyu. So kufa kwavo tokuisa mumaoko aEmerson Mnangagwa.
Nhengo yeZANU PF uye varisachigaro wekomiti yemadzimai muparamende, amai Kwaramba vabvuma kuti amai Mushai munhu aibatanidza nhengo dzemapato ose muparamende. Amai Mushai ava vakafa nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva pfupi, vasiya murume nevana vasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.